manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 24/2018 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato remDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kube nevamwe vavo vasashandise zvinyorwa kana kuti masimbos eMDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZANU-PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari dzebato iri muguta reMasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro muBulawayo Justice Francis Bere varasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti muzvare Thokozani Kube nevamwe vavo vasashandise zita kana zvionesero kana kuti masimbos eMDCT. Vabere vativo MDCT yavachamisa ibhadhari magweta amuzvare Thokozani Kube. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vabere vati chikumbiro chechikwata cheMDCT yavachamisa hachingaonekwe sechechimbi-chimbi sezvo paine makakatano pakati pechikwata ichi nechinotungamirwa namuzvare Kube ekuti ndechipi chikwata chaicho pakati pezviviri izvi chine kodzero yekunzi ndicho MDCT yechokwadi. Dare ratiwo chikwata chakakwidza nyaya iyi mudare chibvise mari yakabhadharwa magweta nechikwata chaipikisa nyaya iyi. Kweta ramuzvare Kube, muzvinafundo Love Mo Maduku, vati vafara nemutongo wedare nekuti zvagara zviri pachena kuti pari zvino pazvikwata zviri zveMDCT hapana chine kodzero yekuudza chimwe zvekuita.
Dare rati pane mapato maviri anoisa rekuti MDCT yava Kube neyana Chamisa ese anokwanisa kushandisa mazita iwawo. Kusvika pazogara dare rinotarisa kuti pakati pemaviri ava nderipi chairo chairo dare rinonzi ndore MDCT. Dare raenderera mberi richiti haisi nyaya yekuti ndiani ane vanhu vakawanda kana nevanhu vashoma kutarisa chaiko constitution. Saka ndozvavataura saka nenyaya yevati hai haisombori nyaya yaifanira kunge vamhanya kuuya kuno kukoti vakanganisa vakapedza nguva saka yaraswa nyaya.
Vamadhuku vati zvaturwa mudare zvinosimbisa nyaya yavakakwidza kudare reconstitutional court yekupikisa kudzingwa kwamuzvare Kube kubva mudare reparamende vachiti MDCT yavachamisa yange isina kodzero yekuita zvayakaita. MDCT inotungamirwa navachamisa yaive yakwira kudare mushure mekunge muzvare Kube vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Gweta reMDCT inotungamirwa navachamisa vaLucas Ngomo vati havana kufadzwa nemutongo waturwa naJustice Bere vakati vachaona kuti vokwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete mushure mekuona mutongo waturwa navaBere zvizere. VaNgomo vati sezvo sarudzo dzave pedyo kuti zvikwata zviri zveMDCT izvi zvirambe zvichishandisa zita rimwe chete kunogona kuvhiringidza vamwe vatsigiri pakuziva kuti bato ravo chairo nderipi. VaJameson Timba avo vanove nhengo yeNational Council yechikwata cheMDCT yavachamisa vati vachatura kubato ravo zvabuda mudare uye vachaziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge National Council yebato iri yagara pasi mangwana ichizeya nyaya iyi.
Chabuda mudare ndechekuti mutongi watakaunzira zviro izvi kuno High Court haana kutarisa dambudziko iroro ratakaunza kuno ndopatirapa kana ndabva pano chanopa report kutungamiriri womusangano. Mutungamiriri womusangano wozopa direction kuti direction yataa kutora ndeipi. Iye zvino handisati ndapa report iyoyo. Saka ndikwanise kuti ndikutaurire kuti danho raakutorwa nderipi izvozvo.
Muzvare Kupe avo vanoti ndivo vane kodzero yekutungamira MDCT mushure mekufa kwaMogemtsvangirai vakadomwa kuve mutungamiri wechikwata chavo cheMDCT paCongress yeChimbichimbi yakaitwa nemusi weMugovera. MDCT zita raishandiswa munguva yesarudzo neMDC panguva iyo yaitungamirwa naVaMogemtsvangirai vasati vafa. Izvo zvakaitirwa kuti vatsigiri vaVatsvangirai vazive pekuvhotera zvichitevera kupatsanuka kwebato iri muna 2005. Musarudzo dza 2008 ne 2013, vaWelshman Ncube nebato ravo vakakwikwidza vachishandisa zita rekuti MDC, uko vaTsvangirai vakashandisa zita rekuti MDCT, asi zita chairo rebato riri MDC. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nengo dzezanu PF dziri kufamba nemotokari tine urombo. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayikwa kwemvura yemupombi mudzimba dzavo. Patricia Mudarigwa anoti panyaya inotevera.
Dzimwe dzenzvimbo dzisina mvura dzinosanganisira Avenues, Kuwadzana, Mufakose neMbare. Muzvare Ana Chibhamu mugaro wekuma Avenues vaudza Studio 7 kuti zvava kuvaomera kugara mudzimba dzine zvimbuzi mukati nekuda kwokusavapo kwemvura.
Ini ndiri mugaro wema Avenues ndane svondo rese ndisina mvura. Kutarisa shuwa kuti matoilets edu ari mumba takafesana nawo every day kusina mvura, zvinhu zvakatiomera. Kanzuru haisi kuratidza chido chokuda kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa. Tichaenda kukanzuru ikoko kunoona kuti tagara ipapo pacouncil office vachitipa mvura yekugeza nemvura yekubika, because isusu ka hatingagari tichinyeperwa maretsi tiri kubhadhara zuva nezuva. Hatisi kujamba kana mwedzi, asi tinoona kuti iyo kanzuru haina chido nokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa panyaya yemvura.
Mumwe mugari wekukuwadzana, Muzvare Abigail Tsoroti, vatiwo havana kumboyambirwa kuti mvura ichaenda. Muzvare Tsoroti vatiwo vari kupinda mudambudziko rekuti vanoramba vachibhadhara mvura kukanzuru, iyo mvura yacho isiko.
Kuti yakaendesa mvura pasina kana chiziviso chekunzi mvura yachona ichaenda. Panguva yachona yekuti vanhu munenge musina mbozvitarisira kuti mvura yachona ichaenda, yopedza mazuva akawanda. Iroro dambudziko kwatiri nekuti tinenge tisina kwekunoiwana mvura yacho. Tende chinokumbira kune vane mabhoho vemachechi. Vemachechi vachona vanenge vachitiwo takuvapidzira mvura yavo nekuti vanoshandisa magetsi kuti zvimabhoho zvavo zvishande. Saka tinenge takutowana rimwe dambudziko rekutanga kunyengerera varidzi vane zvibhorani zvavo kuti tinokumbirawo mvura.
Muzvare Tsoroti vatiwo kanzuro yeHarare haina hanya neutano hweveruzhinji kana vachiendesa mvura kwenguva ndefu. Panguva iyo zvirwere zvemudumbu zviri kuramba zvichiputika.
Zvinotoshamisa kuti kanzuri inoregerera mvura ichienda kwemasvondo akawanda kudai, asi isusu tiri kunzwa kuti takatarisana nezvirwere zvemudumbu zvakafanana nana typhoid. Saka tinenge tichida kunatsonzwa kanzuri titsanangurire kuti ine shungu here neutano hwevanhu.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatione kuda kwekukura kwakaita dzimuri, kushayikwa kwemvura kunovhiringidza utano hweveruzhinji. VaShumba vati tarisiro yave yange iri yekuti kanzuru iendese mvura kunzvimbo dzinogara veruzhinji, asi zvazvisi kuitika.
Dambudziko zhinji riri kutarisana newagari nderekuti kana wagara mazuva mazhinji wasina mvura, zvinozowanetsa kushandisa zvimbudzi zvavo, nekuti wagari wazhinji vanogara semhuri inenge ine pakati pevanhu vashanu kusvikira pagumi paimba imwe chete. Saka utano hunenge hwakutovhiringika. Apa mazuva ano kune kolera, kune typhoid, zvekuti kugagarisa kusina mvura tinotarisira kuti City of Harare kubudikidza nedepartment ravo reHarare Water vanofanirwa kuti ipapo panoshayikwa mvura vanofanirwa kuendesa mawater bowsers kunzvimbo idzodzo kuitira kuti wagare vakwanise kuwana mvura yekuti vamwe.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yeHarare sezvo vanotaura vakamirira kanzuru iyi vanga vasingabatiki. Maguta eHarare nechitungwiza anogaronetsikana nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera netyphoid nekuda kwekushayikwa kwemvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzeZANU-PF dziri kufamba nemotokari dzakanamirwa mufananidzo yemutungamiri wenyika vaye Emmerson Mnangagwa dzinonzi dzave kuramba kubhadhara mari yekupaka motokari muguta remasvingo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vashandi vekanzu vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuru kugadzisa migwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminitsi makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura neStudio 7 asi varamba kudomwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri veZANU-PF vari kufamba nemotokari dzakanzi hashtag EDsMyVote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzu ndofunga mashandiro atiri kuita kurwadza nekuti periodi yatapinda ndeyemaelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDsMyVote apurezidendi wedu wenyika. Vakasvika pabeito vatava tichibhadhara mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora mota 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking yekuti tirivebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamwe vamotarista vanenge vachionawo zvichiitika vanhu vashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo. Saka isusu nemhaka yemuchitibhadharisa kana repoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuta clamping dzinenge dzaramba nekuti ZANU-PF inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vashoropodza zviri kuitwa neZANU-PF achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyuto kubva kuvagari vemasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana sendi achishandisa simba rebato rezvematongego enyika. Izvo hazvisi pamutemo uyu, hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuru. Mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuru vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuru vanoti nekuwanda kwakaita motokari dzebato reZANU-PF kanzuru inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motokari idzi dzisingabhadhare mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuchamhembe kweguta reNashville kuTennessee ari kuenderera mberi achiedza kutsvaga chakakonzera kuti vanhu vana vapfurwe vakafa nemusi wesvondo. Mushure mekutsvagwa kwenguva yakati rebei, Travis Rankin akasungwa nezuro ndokuiswa muchitokisi zvichitevera kupiwa zita rake kwakaitwa mapurisa. Mm-hmm. Kutsvagwa kwenzira dzekuedza kupedza gakava rezvematongerwo enyika muSiria kwasimudzirwa zvakare nhasi vamiriri vemakurukota kubva kunyika makumi masere neshanu vachiungana muBrussels kumusangano wemazuva maviri uyo uri kukokerwa neUnited Nations pamwe neEuropean Union. Mutedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti Zimbabwe ichaparura masovereign bonds kana kuti kutsvaga mari yechikwereti ichishandisa fodya, goridhe nezvimwe zvirimwa kuti ikwanise kuunganidza mari yekubhadhara mitero pazvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti $1.8 billion iyo inoda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank nemamwe mabhanga ekunze. VaMukupe avo vari kuBritain murwendo rwekuedza kukwezva vekunze kuti vatange mabhizimisi munyika vati vanofunga kuti vakabhadhara chikwereti ichi vachapiwa imwe mari. Ko, masovereign bonds aya anoshanda sei? Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanotsanangura.
Zvemasovereign bonds dzimwe nyika dziri kuzviita essentially chinenge chingori chikwereti, but zvaakudependa manje nekuti tiri kuchiwana nemutengo wakaita sei, atikati interest rates. Interest rates kazhinji anenge achidetermainwa neyatingati pachirungu risk profile yenyika. Saka Zimbabwe nekuti risk profile yedu ichiri pamusoro, even taita sarudzo ichamboramba iri pamusoro tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka tinenge tichiwana chikwereti probably nemari inenge iri pamusoro.
Ko, chii chaizvo chichaitika kana Zimbabwe ikakwanisa kutengesa masovereign bonds aya? Tabvunza Dr. Chitambara.
Zvinogona kubatsira, takakwanisa kuclear maareas edu ne World Bank for example ne African Development Bank. Zvinoita kuti vakwanise kutipa chizvimwe zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano, vanotiwo Zimbabwe haifaniri kuzvisungirira kubhadhara zvikwereti iyo ichitadza kugadzirisa upfumi.
Zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya, vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October. Ichirovati in 6 months vaifana kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million ku IMF. Tikarichiti paemari vakaita meeting vakada tikupi mari musema badhara World Bank. Hausoto vabhadhara chikwereti chajokoniya, saka tikupi mari. Murikupaona mai. Vana World Bank havakurumidza kuti pamari. Pane politics up. Iva vana World Bank ivava zviriyo vanovaitira nyore kubvisa chikwereti cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics.
Asi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vanoti vanofunga kuti Zimbabwe ikabhadhara mari iyi inokwanisa kupiwa imwe mari yekuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge, avo vaimbotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, vanoti zvakakosha kuti nyika izive kuti mari yakakweretwa yakashandiswa chii isati yabhadhara.
Chekutanga ndechekuti ngatitange tamboongorora zvikwereti zvakakweretwa munguva yava Mugabe for example, munguva yehurumende iyoyi yezvanhu inongovapona nhasi. Timboongorora kuti mari dzakapiwa dzacho dzakamboshandei, dzakabatsira chii nyika, kuitira kuti tigone kuona kuti isu senyika zvakatinakira here kuti tibhadhare zvikwereti izvi. Nekuti kubhadhara zvikwereti kushandisa homwe yenyika. Homwe yenyika inofainenzwa nevanhu, inofainenzwa kuburikidzwa netaxation, inofainenzwa kuburikidzwa nezvakawandawanda zvinongoitika patichiti hurumende iri kukolekta revenue.
Dr. Chitambara vawedzerawo vachiti kana Zimbabwe yokwereta imwe mari, zvakakosha kuti itore matano ekuona kuti mari iyi yashandiswa nemazvo.
Hongu kana tichikwereta zvedu mari tichiinvesta munyaya dzeinfrastructure, zvipanenge pasina chakaipa. But kana tiri kukwereta mari kuti tinge tichishandisa munyaya dzeconsumption kana kuti kubhadhara kwemasalaries, hazvimunzi pundutso kunyika. Saka hatingi chakakosha ndechekuti hurumende ichabuda musarudzo itange yaita ma-institutional reforms anoita bring back confidence.
Zimbabwe yave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni 10 nezviuru mazana masere munyika nekunze. Thank you. Vagari vekwa chiazwa vasangana nasi ni vakuru vakuru vekambani ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company vachizeya zvichemo zvavo. Vagari ava vari kunyunyuta kuti hurumende iri kutora mangoda munzvimbo mavo iyo pasina chairi kuvaitira. Vagari ava vari kutiwo vanoda kuti vawaniswe mabasa kuvakirwa dzimba dzeavo vanenge vatamiswa uye kuona kuti nzvimbo yavo yasimudzirwa. Vekambani yeZCDC vati vachasvitsa zvichemo izvi kuhurumende. Nezuro pakaita kuratidzira kunotyisa, vanhu ava vakapisa bhazi rekambani iri kuchera mangoda munzvimbo iyi. Sangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association raburitsawo gwaro richiti nyonga-nyonga iri kwachiyadzwa inoda kugadziriswa nechimbi-chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Audrey Masara avo vapindawo musangano uyo.
Nezuro tanga tiri kunoko, I think social media yakunetsa kuti panokwanisa kuspreadwa news dzisiri dzechokwadi. Zveshuwa nezuro kwanga kune demonstration community yemarange ichiti no maabuse ati hanyanya, enough is enough, tokumbirawo kuti muchitigadzirisa vachiri demonstrata pamaoffice eZCDC. So nhasi ZCDC yaita call for a meeting, saka pane meeting izvezvi vari kumarepresentatives ecommunity nana Sugar Chagonda vachirepresenta company. Saka vanhu vecommunity vari kutaura zvichemo zvavo zvavari kuchema nazvo. Saka ichangotanga ZCDC haisati yaadresa vanhu kuti tizive kuti vachaona kuti vangagadzirisa here zvichemo zvevanhu kana kuti chichi chaitika. Vati ndozvatakamirira kuti tinzwe kuti pakupera kwemeeting chii chinenge chaitika, zvinenge zvafamba chaii.
Pane here vamwe vari kumiriravo vehurumende vauyawo kumisangano iri kuitwa nhasi?
As far as I know right now pane veZCDC, management yeZCDC. And pane mapurisa nemasoja akati one day. But iyo demonstration yacho, even this meeting, it is very peaceful. Hapana hapo bongo zozo. Because the community yemarange ine vatungamiriri vari clear and vari kuencourage vanhu kuti no zvinhu zvingazogadziriswe murunyararo.
Tambonzwa vamwe vanga vachitaura kuti hanzi vaChris Mushowe vanga vachinzi vari munzira kuuya kuzotaura nezvizvarwa zvemunharaunda. Mashoko aya mambe matambirawo here?
Ndamatambira. Takatitofunga kuti patinosvika kuno tinovawana, but hadhisi kuvaona. Ndofunga vari murod kana kuti vakansela handichaziva, but ndozvandoda kuedza kunzwawo kuti vekugovernment pane anyone here ari kurepresenta government.
Avo vanga vari mugari wekwachiyadzwa muzvare Audrey Masara vachitaura vari kwachiyadzwa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Vagari vekwaRukweza kumakoni South vari kuita maonera pamwe chuma chomuzukuru vachigadzirisa mugwagwa wavo uyo wazara makomba. Izvo zviri kutadzisa dzimotokari kushandisa mugwagwa unobva kunyazura uchienda kuchivhu. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Nharaunda yeRukweza inorimwa fodya nechibage zvakanyanya. Zvirimwa izvi zvinowanisa vagari mari yekuti variritire mhuri dzavo. Asi nepamusana pekushata kwakaita mugwagwa mukuru unopfuura nemudonho iri, varimi vari kusangana nedambudziko rekutengesa zvirimwa zvavo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vagari vabatane nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu muchirongwa chekugadzirisa mugwagwa uyu. Mumwe vamwe vari kugadzirisa mugwagwa uyu vatapiwa chigudu, vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita vagari pachiitiko ichi.
Vari kuchenesa rodhi yedu kuti mota dzedzione kufamba dzingati maextent. Saka tofarwa denyika yedu ka yanguramba ichiita development yakada kuti zvinhu zvedu zvite zvakanaka.
VaCrispin Marimo vanoti kubatana kwevagari kunoratidza shuviro yavo yekuti munzvimbo yavo mubudirire.
Takaungana kuti tizoona basa ratiri kuita semhuri yemakon South constituents. Takakwanisa kuti tinge tichiunganidza mayouth edu, vakakwanisa kunge vachidaira wakauya kuti vazotibatsire kugadzirwa kuri kuitwa mugwagwa unobva kunyazura kuchenda kudorowa.
Vatatenda namo inosu vanoti kuipa kwange kwaita mugwagwa wavo kwanga kukanganisa varwere vanenge vachitakurwa kuendeswa kuchipatara chikuru chemurambinda zvichitorera vanhu nguva yakareba.
So kana tichiona migwagwa yedu ichigadzirwa saizvozvi, zvinhu zvatinokurudzira tinozvitenda chaizvo. Vana vekuno tikutokurudzira vakawanda vari kumaguta, even vari kudiaspora, dai vabatana nevamwe vari muno basa redevelopment rinoenderera mberi, nekuti nyika yedu yanga yasvika pekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Migwagwa zvakaita uno mugwagwa, tine chipatara chiri pamurambinda apo chinonzi Murambinda General Hospital, chinobatsira vanhu zvakanyanya muprovinsi ino yeManicaland. Mareferences anobva kumahospitals akasiyana-siyana anoitwa kuMurambinda, especially vanhu vane maailments akasiyana-siyana, HIV infected people vanobatsirwa pamurambinda. But mugwagwa kana wakadai ambulance ichifamba, tinotoita dambudziko. Tiri kutenda chaizvo nebasa guru raitwa namamataranyika rekuti nzvimbo yedu isimukire.
Ambuya Suzeni Chaipa vanoti mabasa ari kubatwa munharaunda mavo ari kupa vechidiki kuti vasiye mabasa akaipa.
Ipo pano patiri apa pane motika dziri kutosvika panguva yekuda kubheuka dzakawandisa. Saka tiri kufara namataranyika semwana wedu akafunga kuti agadzirise rodhi iyoyi kubva pano kusvika kumutunga gore kuenda kwaniro. Dai mari aizovaitira zvakanaka, tiri kuona vana vari kufara, vasikana vanevakomana avo.
Vamishiki Mataranyika mumwe wevagari vekumakoni South vari kubatsira nezvishandisiro mukugadzirisa mugwagwa wekunyazura uyu. Vamataranyika vanoti vachaita zvose zvavanogona kugadzirisa nharaunda iyi.
Mayuti atadaidzaya handiti vaswera vachiita basa, mukatarisa vari kupema nevari kubvisa miti kuti road iwe clear. Isusu tinozovabatsirawo nechikafu nekungovatendawo kuti maita yenyu nezvichoma zvatinokwanisa. Ngu hurumende ndiyo ine chijana chekuti inge ichigadzira migwagwa, asi tiri kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurumende ine zvakawanda zvairi kuita, asi inosvika pakuremerwa. Saka isusu hatingaregedzi infrastructure yedu ichiparara nekuti hurumende haisati yasvika pakukwanisa kunge vachigadzira.
Vari kugadzira mugwagwa uyu vari kupiwa zvekudya navamataranyika avo vanova muzvina bhizinesi munharaunda iyi, uye zvekushandisa zviri kubva kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 kwaRukweza, Makoni South, ndini Lwedam.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove weStudio 7. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika. Takatarisira kuvana vaHappy Mochidziva veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa uyezve vaLouis Matutu veZanu PF nevamwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutiudzawo maondero enyu, tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001202465-0318, nhamba zvekare 001202465-0318. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook paVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa chekuti Muzvare Thokozani Coupe nevamwe vavo vasashandisa zita rekuti MDCT. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vave kutyira utano hwavo nekuda kwekushayiswa nekushayikwa kwemvura mupombi mudzimba dzavo. Nhengo dzeZanu PF dzoramba kubhadhara mari yekupaka motokari mumasvingo dzichiti dzine mufananidzo wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba umthwakazi omuhle lapho lengalikhona kumagumbi amane omhlaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweHigh Court kobulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT. Iziphathamandla zezanu PF ezinye zazo kungabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende zibikwa zilakho ukudliwa kukhetho lokumela ibandla olwamaprimary. Umbukiso walo nyaka wabamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba obusemthethwandaba weHigh Court kobulawayo lamhlanje olokuvimba icele leMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi asebenzise ibizo lokuthi MDCT la kanye lempawu zebandlaleli lilahlelwe khatshana ngumthethwandaba wephezulu oweHigh Court emini lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngisazama ukuthi sikhangele ukuthi ubhale wathini kusinqomo sakhe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi udaba lolu siyaludlulisela kunkundla enkulu eSupreme Court ngokushesha.
Igqwetha elimele icele likaMakhuphe umnumzana Lovemore Maduku uthi umahluleli uthe kukhanya kulamabandla amabili asebenzisa ibizo elifanayo, ngakho ke kumele wona akulungisise wona wodwa elandela isisekelo sebandla.
Dare rati pane mapato maviri anestara kuti MDCT yavakhupe neyana chamisa ese anokwanisa kushandisa
mthethwandaba uteku lamaqembo amabili asebenzisa ibizo elithi MDCT, ngakho onke ayavunyelwa ukusebenzisa amabizo amabili lawa kuze kube lo mthethwandaba oza kutsho ukuthi eliyilo yiliphi. Njalo kugcizelelwe ukuthi kumele kulandelwe isisekelo sebandla le-FDCT ethi iqembu likaChamisa liphambanisile ngokugijima lisiya emthethwandaba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT ekhokhelwa nguMakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo leli ngoba sebelungisise udaba lobukhokheli kuCongress abebelayo ngempela viki edluleyo.
Ugwalo okade lufakwe ke ngabantu abalandela ubaba uBhuti uChamisa lulahliwe ke ngumthethwandaba, lulahlwa ngesizathu zokuthi ke akuzange kuhambe kuhle indlela abakulethe ngayo, ngoba ke indlela zephathi zilandela iconstitution yephathi ukuthi zilungisise inhlupho ezikuphathi. Ngalesi sizothi ke mbonani i-judgment ke ephume namhla itshengisa ukuthi ke emabandleni ukuthi sehluleke ke ukuthi silungisane kakudinga ukuthi size siye e-court, ngoba ama-constitutions ebandla akutsho ukuthi kona lapho okuphikiswana khona kulungiswana njani. So ke idale le-court namhla likunqumile ke lokhu ukuthi hayi i-application yabakade beyifakile ke isidismisiwe and idismisiwe ilama-court. So ngezindlela ke kutsho ukuthi kona ke badliwe ke-court sebezabhadala indleko zonke esibuye ngazo lapho e-court.
Omunye osekela icele likaChamisa unkosikazi Sakhile Dewa uthe lapha abantu bathabela ize ngoba udaba lolu lungakacaci ukuthi luzaphela njani njalo lukhatshana lokuphela.
Indaba le ngikhona izaqhubekela phambili ngoba idinga umdeni ukuthi kuhlale phansi ukukhulunyiswana. Iqiniso ukuthi khona khona ibingadingi high court but idinga ukuthi kukhulunyiswane ngoba ibizo alitsho lutho njalo ibizo lidetermine ukuthi khona khona onguye umnikazi wama-structures ngubani. Siza kuthola lokhu ama-answers wonke nxa kuyikuthi khona khona sesihlale phansi sakukhangela ukuthi onguye othathayo ngubani ngoba othathayo ngumnikazi wama-structures lomnika nguye umnikazi webizo. Awungeke uthathe ibizo wena uhamba nabantu abangasobephathi.
Udaba lolu beluqhubekela phambili kusukela ngeviki edluleyo. Abalandeli bamacele womabili bebehlabela begida phambi komthethwandaba we-High Court. Abecele likamakhuphe bejabulela ukuthi bazaqhubeka besebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zeZANU-PF ezinye zazo kungabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende babikwa belakho ukunqotshwa kukhetho lokumela ibandla olwama-primary. Kulabancintisayo phose ikhulu kukhetho lwama-primary ukuze bagcwalise izikhundla ezifika phose amachumi amabili zezansi yemandebeleni. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iziphathamandla zengatsha zikahulumente ezigoqela omnumzana Simon Khayamoyo, Abednego Ncube obedingwa Mguni, abangamalungu edale lephalamende ezansi yamandebeleni okwamanje abanjengo-Andrew Langa loNkosikazi Tambo Jane Mohadi kuzamele basebenze nzima ukuze babuyele ezikhundleni zabo. Umnumzana Simon Khayamoyo uzancikilana labo mnumzana Richard Ndlovu loPhumza Ndlovu kumaprimary awebulilima. Umphathi ntambo ezenzakala ezansi yamandebeleni umnumzana Bednico Ncube yena uncintisana lentatheli zindaba elodumo oko wasebenzela umsakazo we-ZBC engakayi ekhulumani FM umnumzana Umphile Marupi lo-Andres Mathibela. Umnumzana obedingwa Mguni uzahlangana lo-Meita Moyo. Umgcini sihlalo we-ZANU-PF ezansi yamandebeleni umnumzana Rabelangi Tshwene uthi amalungu ebandla lakhe angene ngobuningi ukhetho ngoba sekulombuso omutsha elizweni. Utshwene uthi uzancintisana lo nkosazana Tambo Jane Mohadi yena ongasazwanani lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kudinga ozamela i-Bed Bridge kwi-Senate.
Into is very long, you know, a new era.
Abantu abalakho ungasabuyela ukukhetho babalisa umeli wedale lephalamende edolobheni leGwanda umnumzana Edson Gumbo yena ozabhekana lonkosazana Cecilia Ndubiwa nomnumzana Trinos Nkomo odume ngokwemba egolide kanye loJafet Dube. Umnumzana Andrew Lange insiza North uzancintisana lamalungu ayisikhombisa agoqela uPatrick Hobe loVumani Moyo. Ngokufanayo insiza South uMalaki Nkomo kuzamela bopha eziqine ukuzanqoba abanye abayisikhombisa abafuna isikhundla sakhe abagoqela uJabulani Dube loSpurs Thole. OkaNkomo uthi ubuningi babantu abafuna ukumela iZANU-PF buveza obala ukuthi leli bandla lilosekelo olukhulu.
Lokhu kutshengisela ukuthi ibandla leZANU-PF libandla sibili elifunwa ngabantu ngoba abantu abasozibabangisani entweni engaise entweni abangayifuniyo. Mina ngibona kwami ngibona kukuhle kakhulu. Njengoba usitsho ukuthi khona kimi ngapha abangaki thina sizabe singu-7 kodwa anti abantu babazakhuluma ukuthi bafunani njalo nalaba abazafuna ukuthi bangene ukuthi bazatsho ukuthi hayi Nkomo wena wehluleke lapha lokhu as an assignment.
Uphinde wathi ubona ele themba lokunqoba ngoba esebenzele ugodlwayo kakhulu eminyakeni emihlanu eyedlulileyo.
Uma wakhangela mina ngithatha insiza South ukuthi ngibe ngu-MP ngiyithatha from i-MDC anjo. Abantu bebengena network ifake ama-network abantu i-net one isikhona la sibe sesikhangela izikolo bekule zikolo ade zivele ezingenamagetsi izikolo zangkhona zikhona izikolo ongazibalisa omapeyi omendola obani bani lapha lama-wode kade angazabeli amagetsi amagetsi afikile khathesi kuzo lwezi zikolo
emzingwane bahlanu abafuna isikhundla esizaphethwa ngumnumzana William Dewa ngu-Deped Bridge East bayisithuba abafuna isikhundla esasijiwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi iningi lamalunga la ayaphithizelwa kwamanje ekhankathela ukhetho lolu lwamaprimary kulezihlalo ezingamathumi amathathu ezamalungu edale lephalamende kanye lezi zithupha ezedale lesenethi ezansi emandebeleni ukhetho lwamaprimary olwezanu-PF lukhangelelwe ukukhutshwa ngayonalo impelasonto mhlaka-29 Mabasa ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 emajawundeni eGwanda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umsakazi we-Studio 7. Namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama sixoxa lamalunga amabandla ezombusazwe atshiyeneyo aweZimbabwe. Sikhangela ukuba labasakhulayo abasezikhundleni zobukhokheli abagoqela umnumzana Happy Mochidziba we-MDCT ngamnumzana Nelson Chamisa, uLouis Matutu oweZANU-PF labanye. Wozani lihlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imibono yenu labo bechasisa abahamba ngakho emkankasweni yabo yokhetho lwalonyaka. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Loba njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.
Hello, ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuzama ukudinga indlela yokulungisisa isimo sezombusazwe kwele Syria lapho kulempi yomdeni esibulalise abantu abaningi kakhulu ziyaqhubeka edolobheni leBrussels kwele Belgium phakathi kwabaphathintambo abavele emazweni angamachumi athoba minwe mbili lanhlanu awe-European Union lawe-United Nations. Ucwaningo osoluthe lwenziwa kwele Melika luveza ukuba iningi labantu abadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika bathuthela kwele Melika bafundile okwamagama belengwalo zezifundo zaphezulu zemakolitshini ezamadigri lama-doctorate okubenza bathole imisebenzi eleholo eliphezulu njengazo zonke izizalwane zeMelika ukwedlula abanye babo abathuthela emazweni awe-Europe. Uhulumende uthi ukungakhweli mahlayana kwentengo ezitolo kwenziwe nguye ngamaqhinga akhe akhaliphileyo. Umphathintambo wezamafekitali lokuthuthukiswa kwenotho umnumzana Mike Bima utshele umhlangano wabathengisa impahla etshiyeneyo we-Confederation of Zimbabwe Retailers eHarare ngomvulo ukuthi okwenziwe nguhulumende kuzaqhubeka njalo le ntengo ikhangelelwe ukwehla.
Ngaze bakweze ngawezayekeli ukukweza vela akukhanyi ngoba imali yangikwele yokuthi sithenge izinto lezo kasilayo. So asikuboni, kubona yilabo abanemali abakwazi ukuthi kona kuphelileni kungakuphelanga. But into esiyibonayo thina yekuthi khona xa sithuma abantu abethu khonoko okuncane esiyasilakho akula into eyehlileyo, akuboni thina. Asazi abanemali abathenga into ezinkulu bayakubona kumbi.
Kodwa ingcwethi kanye loZulu uthi kuningi okubangele ukuthi intengo ingayali ilokhu iqansa okungelani lokwenza lohulumende lamaqhinga akhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga emazweni bethengisa elizweni ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi okungaba kubangele ukungakhweli kwentengo lokwala iqonga
mahlayana ikwanda kwempahla evela phandle kwelizwe hathi amaqhinga kahulumende
abantu sibethenga outside the country lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena okusimazulwayo kuyasimazulwa abantu bayasimazula izinto ngoba kune-SI-64 izinto sezizinenge kakhulu zifladile eZimbabwe so ma umuntu edayisa amagrosari sokufanele ukuthi ayehlise ithenga ngoba lezi zinto sezizinenge kakhulu ekhaya
kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi intengo kayehlanga njalo ilokhu iqhubeka iqansa ingcwethi kwezomnotho umnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla lezanu PF lantshontsha amaqhinga okuvuselela umnotho abunjwa libandla leMDCT
yebo mthwaka zomuhle Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook. Ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo la ku-Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kwobulawayo lapho okubukisa osomabhizimusi abayisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini okuyisilinganiso esiphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Umqondisi wenkampani ye-ZITF unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi lonyaka amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania alezindlu zokubukisa ezinkulu ukuthi iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana, leUAE azabe emelwe ngabo somabhizimusi abazimeleyo labatshali bemali.
Umbukiso walonyaka weZITF uqale namhlanje ngendlela encomekayo kakhulu, njalo samukele amakhulu lamakhulu awabantu abazobukisa impahla yabo. Siqathanisa lomnyaka owedlulileyo, inani labantu ababukisayo walonyaka likhwele ngesilinganiso esingamachumi amane ekhulwini. Silokhe sisamukela abantu ngoba balokhe besithinta ababengakabhalisi ukuthi sebefuna ukuzobukisa labo.
Uqhubeke ethi ngasikhathi sinye kulombukiso kuzaba lemihlangano ehlukene yabo somabhizimusi ethi lonyaka kulula ukungena eZITF kulabo abafisa ukuzobuka ngoba besamukela imali yebulenjini ukuhlawulela ukungena.
Kusasa umsekeli kamongameli ukhangelelwe ukuthi avule umhlangano wabo somabhizimusi ozakhangela indaba ezisegudwini kuleli. Umbukiso walonyaka uzavulwa okusemthethweni ngomongameli wakuleli uComrade uEmerson Mnangagwa ngolesihlanu, njalo sinxusa uZulu wakobulawayo ukuthi aze azozibonela okuzabe kusenzakala.
Ohlaziya ngezamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uchaze ukuba umbukiso walonyaka ukhanya ungcono kuleminyakeni edlule.
Umbukiso walonyaka ukhanya ungcono uma ngiqathanisa lo mnyaka odluleyo. Ngoba sizwe labo abayibo abasiqoqela lombuso wabeZITF besithi abantu abatshengisayo lonyaka baningi okuthiwa increase nge 40%. la maya ma companies akade engekho ngomnyaka ophelileyo siwabone ebuyile singazumbe inew dispensation leyo kumbe yini kodwa ngathi umbukiso walonyaka ukhanya ungcono ikakhulu ngikhangele iwall number 4 eyovele enkulu njalo yanisa ukuthi kugcwale abantu ababebukisa bevela emazweni achiyeneyo ngibone kuphithizelwa kungilanga lanamhlanje lokuqala ilanga lamabhizimusi singazi ukuthi njengoba kusele amalanga amabili amabhizimusi kuseyafika lalapho kuvulelwa uzulu wonke ukuthi kuzabe kuphithizelwa kungakanani ukhanya ngani hayi lonyaka kuyathembisa sibili.
Omunye ongene umbukiso walonyaka unkosazana Melissa Ndlovu ubuke inani lamabhizimusi angene kumbukiso walonyaka ethi kuyathembisa.
Hayi ngibona imi kahle kulento eziningi kakhulu kuyatshengisela ukuthi it's live kuyajabulisa sifunda into eziningi and we sing other organization and companies that were no longer there coming eminyakeni edlulileyo and now the people are here, there is so much to learn.
Umbukiso we-ZITF walonyaka uqale lamuhla mhla ka-24 kusiya ku-28 Mabasa. Kusukela mhla ka-24 kusiya mhla ka-26 kuyabe kulilanga labo somabhizimusi. UZulu ukhangelele ukungena e-ZITF mhla ka-27 kusiya mhla ka-28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelele ukuvula umbukiso walonyaka we-ZITF. Abenkampani ye-ZITF bahle bathatha leli thuba lokwazisa ukuthi sebeqalile amalungiselelo okuqala umsebenzi wokwakha indlu enkulu ezasetshenziswa ngabakumsebenzi wokuzilibazisa yabazabe bezobukisa kunye lezinye izindlu zokubukisa lemihlangano emagcekeni e-ZITF. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusasa umhlaba wonke jikelele unanza usuku lweWorld Malaria Day olukhuthaza ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Lesi yisikhathi sokulwisana lomkhuhlane lo kusetshenziswa zonke indlela ukwenzela ukunqabela. Isihloko somkhosi walonyaka sithi abantu bazimisele ukulwisana lomkhuhlane woqhuqho. Ngesilungu sithi Ready to Beat Malaria. Ngomnyaka ka-2016, abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili, 216 million, bahlaselwa umkhuhlane woqhuqho, kwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane lamajumi amane lanhlanu, 445,000. Inhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization kumbe WHO ithi, iningi labantu abahlaselwa umkhuhlane lo, njalo abafayo bakuzwekazi le-Afrika. Loba kunjalo okujabulisayo ukuthi umkhuhlane lo uyelapheka. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015 sokulenhlelo ezimbalwa zokulwisana nomkhuhlane lo. Inani labantu abagula umkhuhlane woqhuqho lancipha ngokuyisilinganiso phose sokungamajumi amathathu ekhulwini, 29%. Lokhe kulenhlelo zokuzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo loba nje kusakude phambili ukuthi uphele. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlabeni wonke jikelele zibambisana labohulumende emazweni achiyeneyo zikhuthazwa ukuthi zisebenzise omambule bokuvikela iminyane njalo lemithi esetshenziswa ezindlini. Ukwenzela ukulwisana nomkhuhlane lo ngendlela ebanzi, i-WHO isilohlelo olubizwa ngokuthi yi-Global Technical Strategy for Malaria olukhangelwe ukuthi luzasiza kakhulu ekwehliseni umkhuhlane lo ngesilinganiso sokungamajumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, 90% kusiyafika umnyaka ka-2030. Kukhangelelwe njalo ukuba kwehliswe inani lababulawa umkhuhlane lo ngesilinganiso esifanayo. Ilizwe leMelika yilo elinika imali enengi inhlanganiso ezinjenge President's Malaria Initiative, le Global Fund to Fight AIDS and Tuberculosis and Malaria yokulisana lemikhuhlane etshiyeneyo. Ilizwe leli lithi kusasa kumele amazwe wonke akhumbule ukunika inhlanganiso ezizimele zodwa imali yokunceda ukulisana lomkhuhlane woqhuqho.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kweze midlalo kukhanye iqembu leDynamos elazakala ukuthi iDimbare akumanga kahle ngokunqotshwa elikwenziweyo kulezinsuku. Abalandeli baleli qembu bathi abazwisisi ubuhlungu obukhona iqembu leHighlanders Boso lidlala kuhle njalo liyanqoba. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela ezemidlalo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Iqembu leDimbare lingelesibili kusukela phansi kungalani yomncintiswano wePremier Soccer League. Lokho kulandela kungqikilwa liqembu lemagebhegebhe Capes United 1-0. Abalandeli baleli qembu sebesidla amalahle bekhala ngokuthi abaphathi lomqeqeshi waleli qembu kabachiye. Omnye umseli weDynamos nguMartin Ndlovu.
Sekwaphelela ngapha ukuzora ibhata. Siyayithanda iDynamos itimu yethu. Lloyd Mtasa sesikhathele ngawe. Kenny Mbayiwa sesikhathele ngani. Phumanini lonke ngangcono amagames angadlalwa. Lize liphume lonke lina abaphetheyo kuDynamos. Lisibulaleli itimu yethu. Siyayithanda iDynamos. Lithi senzeni. Yele ndiyawina bayajabula. Sibe sihlala sikhala nsuku zonke. Phuma Mtasa. Phuma Mbayiwa.
IBoso yona ingesibili esiqongweni salingalane yePSL ilandelana leqembu lengeza iPlatinum njalo ziyadibana zombili ngomgqibelo ozayo. Umsekeli waleli qembu uNkosinamandla Ndlovu ujabule owengane.
Sesikhona njalo thina abalandeli beBoso. Siyabonga madinda ngemsebenzi yakho. Siyabonga konke le ECD yonke icommittee yonke siyabonga ngemsebenzi yenu. Sokungathi lingaqhubeka lisenza kahle labe Dimbare labo bekope njalo beyenze njengani. Kozi hayi lokho sokudaniswa kwabo uthi thina sihlale sithokozile bona behlale bedanile ngaso zonke isikhathi. Siyabonga madinda, sicela uqhubeke usenzele kahle. Siyabonga ngethimu yethu, siyayithanda ngakho lani siyalithanda. Siyabonga iBoso iBoso esikamagebhula ngenkani.
Sichiyeze nguquzo eZimbabwe ezikhangele eEngland. Umqeqeshi weqembu leArsenal uArsene Wenger usechiya leli qembu aliqeqeshe okweminyaka engamathumi amabili lambili. Lokho ulandela ungadlali kahle kwaleli qembu okweminyaka ethize edlulileyo. Abasekeli baleli qembu bathi uhamba kwaVenga kuzabazwisa ubuhlungu. Omunye wabo ngumnumzana yena Mpofu.
Mina njengomsekeli weArsenal, indaba yokuchiya kuka manager wethu Wenga yangimangalisa, actually yangishoka ngoba ngangingacabangela ukuthi khona engachiya umsebenzi contract yakhe ingakapheli. But hayi, njengoba kwasokwenzakala njalo, I think it's the best for the club and also let's hope it will unite amafans, izenza amafans ebambane.
Kusenjalo amhlophe uqembu leManchester City ngokuthatha inkezo yePremiership. Selithethe isicoco ngemva kokuba esiqongweni sengalane yeBarclays Premiership Football. Yizo intshando zika-2017-18 season eEngland. Abantu abaningi bathi unqoba kwaleli qembu kwenziwe ukuthi lisebenzise imali eningi lithenga abadlali abachisayo. Umnumzana Mkitika ngomunye wabo.
Mina ngombono wami iMan City as much as noma nje idlalile umdlalo omuhle kule season kodwa bengelamali hayi ukuthi bekuzaba nzima kodwa ke sikhangelele ukuthi isizini ezayo amanye ama team azancintisa lawo ngokufanayo.
Siphinde sithi amhlophe kumdlali weGibhithe uMohamed Salah odlalela iLiverpool. Muye osekhethiwe ukuba umdlali odlale kuhle ukudlula bonke abadlala eEngland. Obengwesibili nguKevin De Bruyne odlalela iManchester City. Kukanti uHarry Kane weTottenham Hotspur ubengwesithathu. Ngimeleke iStudio 7 igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa Sibanda esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court kwaBulawayo ulahla udaba lokuvimba ibandla elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi lisebenzise ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu yebandla leli. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngo Chris Gande, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.